chokwadi ndikunyika zvikuru kuti matraditional leaders abvuma iwo kumanikidzwa kwezvombo zvinorwisana nekufunga kwakasununguka ine kuvhota kwakasununguka mushure nekunge vaunganidzwa Boaz Matambanadzo namambo Nowedza nemumwe sabhuku anonzi Mazikanda wewadhi 8 kuruwani vaunganidzwa vachitaurirwa ivo kuti maserial numbers evanonzi maballot papers ezeki vakanzi vanhu vavo vanofanira kuvhota maererano nealphabetical order vachiudzwa nenguva dzavanofanira kuenda kunovhota uye kuti vanenge vatirangani vangani masabhuku vangachiita pamusoro pazvo tifonera kutitaura kuti ndo zvatiri kuitwa isu tikamhanya kuzeki kuti hezvo ndo zviri kutaurwa ndo zviri kuitika panzvimbo yakati yakati asi zeki aratidza kuti haina simba maererano zviri kuitika izvi nekuti vati kukambena kwavo
saka imi muri kuenderera mberi here muchipinda musarudzo imi muchinyunyuta kudai
tichaenderera mberi asi toendera mberi tine chinyunyuto chikuru zvikuru kuti aiwa zvinhu zvakadai hazvifaniri zvichiitika tiri kunyatsoziva chazviri kuitika pagraund kuti ZANU-PF haichadiwa matraditional leaders ari kumanikidzwa vanhu vari kumanikidzwa nematraditional leaders iwo ari kutochisidzirwawo saka tinoendera mberi asi tichitaura chokwadi chiri kuitika nekuti hazvitibatsire kuti timire kunze uko tichingotaura asi zvinoda kuti tirwe tirimo mukati tichitaura kuti aiwa ndo mabiridzirwo ari kuitwa aya.